Ya zvirikuita kunge zvinokuita nani asi vana varikurwadziwa vana vakakwara inini sababawo ndiri munhu wemurume sometime I kind of ask some of the questions but mwana akataura kuti zvandakaitwa dadi hazvina kumira zvakanaka
sevabereki vachimbiri ndapi matanho amuchatora
tichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa National Criminal Court ngavauye I'm prepared to give evidence yes zvakaitwa vana ava nezvandakamboitwawo neni as a witness I'm a witness to police brutality ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare ndakatongorohwawo zvangu ndiri pasevistation zvakare havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita vakazviita haukeni epolisi kana kuti munhu womupurisa anotora mwana waasunga achiti iende kupolice station onomuita hand over kune bere riri kuda kudya nyama mupurisa chaye chaye police chata haidaro mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvaifanira kunge zvichiitika even officer commanding patime yacho is also involved because zvinhu zvakaitika izvi guys controller anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaita
tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino ichokwadi here
ichokwadi ndinavo mapurisa umwe mukadzi vakadzi tuva nomupurisa varume tuva ari panapa mumwe acho ari kuzviti sejendi ari panapa yakatonditarisa panapa mupurisa ndinaye ndiri kutori pachipatara pacho anofunga kuti kunyepa ngaave ndiri pano ini inonzi chimbiri mapurisa ari panapa
saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei
neniwo I'm puzzled ndiri kutoshamisika ndiri kutokachamadziga kuti chikonzero chavari kuuya panapa ivo ndo vakauraisa vanava ndo vakaita hendovha kumagandanga akanoda kuuraya vanava ndo vakuchiuya manje kuda kuchigadha vanava nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi vanogadha kuti kana vapora havazovasunga so that havazovashaya ndo zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vari vachiziva nyaya saka vari kuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati hapana kana nyaya yavainayo mapurisa avakakonzeresa vakakwadza vana saka kana pachinzi paine nyaya kureva kuti nyika haichisina hurumende kureva kuti hapachisina mapurisa kureva kuti nyika haina constitution because police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigetwa then oendeswa kumatare edzimhosva ndo zvandoziva inini havasunge munhu kuzonoinvestigeta ndinifunga kuti vane mhosva nokuti vapiwa instruction nevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kulaw and order law and order ipolisi iri mukati mepolisi asi iri ZANUPF
semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvi
mhuri yangu yese izvozvi zvaisi kuita zvakanaka madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti mwana wangu is the only girl which I have I can feel how she is feeling mukadzi wangu vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari dzese right now they are in a critical yandingati ini critical stress and strain vatotraumatize sisivu nokuti mapicture azara nyika yese ivo vanitone maapso vese vari kungoona mapicture iwayo vana vachichema vana vakakwara vachiita sei handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita miss up mumabhurugwa avo neropa ravakakwadzwa ndinenge ndakukanganisa unhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite unhu hwakadaro asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinezvi iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai vanozviti madzimai